zoto
kwanile kudaro kundirwadzisa kudaro Mr. Zoto kubvira pataka sangana
Memories we had together. I'm really gonna miss you, my baby.